Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 25 2018
makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato rezanupf hazvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi vaBerset vanonzi vaudza vaMnangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana Asi vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabor and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMnangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMnangagwa.
Chokutanga hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita seve mabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu hazvina kushata izvozvo asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye tinenge tichinyatsorevei chaizvo vasati vaenda vaMnangagwa vakaona vemabhizinesi asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haitingori nyaya yemabhizinesi iyaya inobata mapato akasiyana siyana akaita selebha mayuti vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika
maifunga kuti vadini ipapa pavasati vaenda kuDavos
vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwe taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo vanoda kuti nyika iende kuti muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maovhetereni nemayuth asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone nemapato eushandi lebha nevamwewo vakamirira civil society nokuti ndokune chaunga chevanhu kuti vanhu vatowo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi
vakanyenje sei muchidaro
daro nokuti kana muchinyatsoyeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa ivo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei mapurogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda vakaona kuti hazvi kushanda nekuti Hatina kutora mukana wakuti tina chokara pasine vanu. Vanu vange vachitenga nekutora chirongwa ichocho kuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos. Hazvifanira kunge zvipori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi. Zvinofanira kunge zviri zvokuti vachitaura vari ikoko. Tese tine chigutsurura misoro tichiti hamuchanzi. Vari kutaura zvatete zvatiri kutifunga semayouth. Vari kutaura zvatinofunga seleba. Vari kutaura zvatinofunga secivil society. Vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandewe Studio 7.
Zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra. Asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muZimbabwe nekukasika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekuhidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT vaNelson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi chichatadza kuvabatsira ndecho kuti haugoni kuenda kunotsvaka ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuitwa vaG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo zvinofanira kugadziriswa nekukasika.
Chotarisawo mumareserve vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachitipe maserial number emaslip amakatora aya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kuti tivake mabridge nedzimwe nyika. Tisati tavaka bridge pakati pedu hakuna mutumbi unogona kuyanana neumwe mutumbi usati wayanana pachawo. Kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navo Washimunguve vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kuDavos kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Hatisati tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sekutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms ndavatitaura kuti ndakaita zvakati nezvakati 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 because apa vachiri kungotaura. Ndai kusarudzo tichiona zvodi background itataura kuti background pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dze free and fair election.
Vatsinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo rezano PF.
Kuno kutiri kushungurudzwa navanhu vezanupefu vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavota registration slips. Saka vanomada A.
Mukuru weplatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino. Hasai zvavapo ivo vatora vari kutungamirira vamunangagwa ndorakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vamunangagwa vari kungotaura asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo. Zvinhu zvakawanda zvandanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega vanosanganisa isusu kana zvinhu nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira. Tinotarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotiraramisa mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Tinotarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavota registration slip munzvimbo dzakasiyana-siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections nokuti intimidation inenge yatotanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu ematebeleland nemidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe wavo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pema questions wa mwari mifunzi umwe ni ya waifu wa kungu pindura shafano nyaye kukura hundi nyaye ma human rights abuses izo nyaye za nshenga wae shambarara pa mfunzo pa njoku nyazo tichiku saka sisiwe chidiki tributi e waenda kutuwa force e wachano nye pira wani koko endi kuna wangu wekunze kwenye nyika wanunga ida kuwa na kuso u benefitao mune shichero wa shahidu ne minda edu muno e wacha wanu kwa wachibata na ne na mnangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato rezano PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muzanupf hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Kweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonganyonga hazvireve kuti bato rezanupf richakunda musarudzo. VaKagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu ukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muzanupf.
Muzuva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari, opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsi akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chakai winis hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivei kuti aripo here kubhurwa akamboenda ko achiti musafupe makavhotera zano. Handizi vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya dhongi vanovhotera dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingadi zano. So kana muchitaura nyaya yeopposition munofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yemabato. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hoko.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. VaGumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti msiyano ripo mukati ma government ya Emmerson Mnangagwa neya President Robert Mugabe ndeyekuti Mnangagwa awedzera wanhu wemasoja munyaya dzematongero enyika in particular maelection institutions ane zvekuita nemaelections. Muri kuona kuti actually zvakaita kurita generali kuchazoita komza wezanupf. Munhu uyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures ezanupf yese throughout the country and munhu wacho iye anenge netainted history muvirusi electoral related virusi. Kandiye sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida muone party waliti rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato rezanupf rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwava Mugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yava Mugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
Vamunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo chokugadzira economy majishanisa zvino zvinoshanisa nedzimwe nyika kuti economy yedu ive enda ke normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoonawo kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwazve kuti pane mari yatobuda pacha. Fekti kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe uko kuDavos uko vanoona mukana wekunotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda, vakuru vemakambani akawanda. Unova mukana watanga tisina nguva yese nekuti kubva kumashure kwose kubva hapana munhu aitombuda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukudzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Svondo rapera, mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifanirwi kusvika kuvatori venhau, izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana 35 vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopurikidza mwero cheEl Shabaab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikunguru asati asvika, vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana, vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo, saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa 22 chikunguru na 22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vamunangagwa vava na zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanuPF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndobva pakutanga kanga tarisei munhu ari kuzvitaura kuti ndiye mutongo wamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti maelection sarudzo muZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza mambo weZimbabwe kuti imini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwa kuda kutanga. Kana maelection toita muchiziva kuti ari kuzoitwa munana June or July. Zvodipenda kuti zvitinga mpinyi dzimwe dzinoita kuti maelections aveko kana kuti asaavaiko zvinge zvagadziriswa. Saka apa hapana chinoshamisa. Zvakare vari kupawo avo vanopikisa o vanokwikwidzana nezano PF kuti aiwazve musazoti takakudzumai.
Dr. Magaisa, munoonawo sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rinoiri, nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika, vakapinda musunoonoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines, hazvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August, nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemo yeparliament. Temo yeparliament inopera musi wa 23 August, nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013. Saka ndo panopera 5 years. Zvisinei, zvinogona hazvo kuti purezidendi vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza, asi zvinoda kuti parliamendi iitwe dissolve. In other words, parliamendi inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna Machi, zvinoreva kuti purezidendi vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita, azvinofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumhanzi, munoti ine mashoko a Dr. Magaisa?
Aiwa, ndizvo zvoga ava Magaisa igweta, sokutapoita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF, kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kutungamiri wemapolitical parties akasiyana siyana avanoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe, munhu woga woga anofanira kunge ane chekuita chokuwedzera kana kusubtracta, so that zvinhu zvedu zvinyatso kufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinombozwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pangumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation, poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Hapanofanira kuti paite nguva kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa sezvakaita patira apa. Handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll, yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here, uye rine adresi kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vari parunare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mutlanga Nyauye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona paFacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk. Ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezvemabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndilibanyanongo ndiri kuNamibia chandoona pana vaMnangagwa aka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos inandoni zvinoti wakanyika kashinja tinoda tuda new government noti ZANU-PF yati tida kutombonzwa nezvayo. Wemapato anopikisa wandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi wanopikisa wacho tinoitwa zvatakaitwa 2013.
Tina mukoma Friday Masa vari panhare pari zvino regai tiende kwavari. Halo mukoma Friday makadiko?
Munofara here mwaradio ndogara mupindura zvazvinoita nezvekuti manjika pari kuzama kuda kubuilda nyika yanga yakaonongewa na president ari Mugabe saka ivo kuona kwavo iriso tipasi pazazvizazi tinofunga kuti neushamwari kutsvagwa uyu kufamba kuita mutungamiri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire tikona dzazvinogona kufamba hazvo. Ndiri kufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiri wenyika wakataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafanana maopposition party dzinongotandira zvinenge zvabuda ndokutsva kuita mutungamiri wenyika.
Zita rangu ndichanda kwatakawiran zvokuma Pretoria South Africa inini handioni chakashata zvakataurwa nemutungamiri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasomukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadziravo nyika yezimbabwe because zimbabwe isiri zimbabwe yatinoziva zvachose saka tatisuvirawo kuti dai vemabhizinesi ekoko kwavaitwa napresident vagonawo kupinda muzimbabwe uyezve chimwe chanandichikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe nokuti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatisagona kuita muzimbabwe kunze kwokuta kuti tinongaramba takangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu che Women's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Kambo ndinda mubata kubva kuna Jeff Fraser tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musere nhaudza nhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2018 ngu Chris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabele ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazavuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo isigile kumbe sithethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo waseSwitzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenza kahle. Kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani.
Izivalane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentatheli izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Africa ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sivuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ningazi baba Nkomo ukuthi khonoku kuyikona okuyikhona obekuvele kubenqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho nami. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe iproblem yayikhona kwakungumgabe njalo iproblem yabayilayo ngumthetho onalo indigenization umnangagwa asesithi onayo uzasalela ama diamonds mining ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabeli ukuthi bezoinvesta ngibona ngani bazabuya kanti ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem yababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo esidlile kumbe siphethwe kuhle bona kwabo kuphela interest yabo iwezomnotho lingabavumeli ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugurawundi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani ezimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho libe nqabele ukuthatha umnotho sebesiya iproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngike wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho
Alubana ulakho ukubacebisa abakwamanye amazwe ubungabacebisa uthini
Engingakutsho inkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe umagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-invest eZimbabwe hatshi ayisikho lokho engikutsho nanku inkomo mina ngesifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho la lukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso na yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo omuntu na enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele Nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona bekusenqabeli ukuthi ukhetho lwenziwe kuhlizolo okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi amasosha abhize enkayi ebesabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevotele izandla nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident hayi bona ngani lokho kuyabe kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle
umnumzana mqondo obanzi magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane
Izizalwane zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wathiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe kuphendula udaba lombhuqazwe weGugurawundi uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo
EseDavos umongameli Mnangagwa ube nengxoxo lentatheli izindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe weGugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela umongameli Mnangagwa ucatshe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo weGugurawundi uyawuvika. Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani
umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi
akumangalisi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi
olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mopambi uthi umongameli uchamande ngodaba lombhuqazwe
ekhuluma ngeGrawundi kwaMnangagwa khona ngale ngasetavos hayi kacacanga kakhulu kuGrawundi ubekhanya sibili ethamalasa in most of his responses okutshengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade efuna ukuthi akukhulume.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akala sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi uMnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe noma nje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba leGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMathebeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili le athi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanengi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye inengi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenze lenhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kufika obatawile masuku.
Omama abanengi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lweProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso yeProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beProWeb abaseHarare bananzela ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibhizinesi zirana njani. Basebuya lapho ukuthi bezencedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo. abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi yabo ebe lobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo bekubhale phansi bebekwazi ukuthi ibhizinisi iyodwa ipersonal life iyodwa bekwanise ukuthi ngabe bethengisa befake imali eceleni engahlangani le mali endlini befake ama-systems abo wonke in place bekwanise ukuthi bebhadale ama-taxes ngoba kuqakathekile ukuthi inqamderana i-business ebhadale ama-taxes abantu bezimra babuye labo benxusiwe ngabantu be-proweb ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini ukubhadala i-tax kuyini
omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lweProweb leVirgin Unite uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo mina ngaqalisa leProweb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama ngayibancedisa ikakhulu ukubhala amabusiness plans
Abahlangothi lukahulumende olwe small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa
ngaqalisa iDinginda Garden ngisenza i-horticulture le-events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvesta a lot of money imali liyana yaye eganyeni kodwa anzange ngidele ipartner yami ya give up lami kwesekungani sengive up ngoba kwasekunzima
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulife Talk lamhla kuhlelo wasihluzeni bomama kuhlelo olukhangele elukhangelane labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wakwelemelika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana lo Pence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo
uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalo becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo Abe awusaphapu ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. Umnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius James Manampofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla leMDC leMDC Alliance siphansi sokuZulu sobe sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sokuthi sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, uPresident Mnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kasoze liwe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi atshintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa yena lifunayo.
Umnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani, ubona unganamalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluzaba abhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenze ndawonye. Leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili, kodwa kunediscourse ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona nje amabandla aphikisayo kusafanele bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kudida abantu isikhathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edividene ngamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzakalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana. Kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa okwenzakala ebusuku emini, kuthiwe siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi sifile ukuthi kulama-elections abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Iqotho lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu, ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isigubu. So nanxa singena kuZulu asaze sibone intatheli indaba zithi landela, njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funa bani. So yilo dubo olukhona kanti sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekile ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuza uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo oluvuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kule zinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hayi bo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. njengoba kungamandla ethu thinesi kufunayo ukuthi libambane. Uma lingabambananga kakula ncedo lokuthi sivote ngoba kunanto ezaphuma ngoba baba Mpofu wakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo $800 mina nge-$99 wena ule dollar singayekile ukuhlanganisa i-99 le-dollar leyana imoto leyana kasiyithengi lawe we-99 asoze nganelise ukuyithenga lawe we-dollar awusoze wanelise ukuyithenga so sokuqade kuqakathekile sikhuthaze uzulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe ngezulu njalo inkokeli lezo zilandela imfuno kazulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kwakho lokugcina.
Hayi, mina ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye inkokheli zethu ezikumabandla phisa sicela bakithi libambane likhulume ngezwe elilodwa kungabi khona olwela amandla lilwele abantu lakhethwa ngabantu liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha namangekho lapha kuthi kwakungcono kufa ibandla kumele limele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo salicela kusukisela kupresident kuchandrayo kusabonqube bonke labo othokozana okhuphi labo Abednego Senza ndawonye likhulise ibandla abantu bathola bakufunayo abantu bafuna inkululeko abayazi inkululeko zabantu bezimbabwe.
Alo ke umnumzana Cassius Jesus Malampofu ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa ndawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe leIsrael. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende weIsrael, umnumzana Benjamin Netanyahu, lenkosi yeJordan, uKing Abdullah. Uthe kulenguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlotha njalo ezinye sezisebenza ndawonye kuthi ke abantwana bakaIsaac loIshmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okunengi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Kubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Lawe ungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Kulindela pema mkopozi emnyelo wami elele uyasaza nanga kulindela pela manya
Brenda Fasi umuye qhuba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.